chingura ndiro rapedzama gonana machingura ndiro rapedzama gonana machingura ndiro rapedzama gonana machingura ndiro rapedzama Gonara machingura ndiro rapedzama Gonara machingura ndiro rapedzama Gonara machingura ndiro rapedzama Gonara machingura ndiro rapedzama Wapedzama, ndiwe muroi apana mumwe ndiwe wapedzama, ndiwe muroi ndiwe, ndiwe wapedzama, ndiwe muroi apana mumwe ndiwe wapedzama, ndiwe wapedzama, apana mumwe ndiwe wapedzama iwe. Hapana mume ndiwe wapedzama iwe Ndiwe wapedzama Hapana mume ndiwe wapedzama